vachigara wenoik vajunias madzingira vati vakatanga kubatsira vane chirwere chemwoyo gore rapera kuburikidza nekutumira vanhu vanomwe vaive nedambudziko remwoyo kunovhiyiwa kuindia vamadzingira vati sekambani vakazoona kuti kubatsira zvipatara zvemuno kuti zvigonewo kurapa chirwere chemwoyo zvinobatsira vanhu vazhinji vane dambudziko remwoyo
2016 takabatsira vanhu 7 vakanoitwa maoperations kuchandika hospital kuindia tadero ndokubva taona kuti zvinobatsira upenyu uye ndo yaiva nguva yedu yokutanga kusangana nehosha yakadai ndopatakatanga kutaura nepari renyatwa group of hospitals vakatiudza kuti mabetsera henyu asi mogona kubetsera zvakanyanya muchibetserera muno muzimbabwe saka tadero tikaona shuwa zvichikodzera kuti tinobetsera vakawanda tichiwedzera ruzivo muno munyika uye pari renyatwa yagara ndohospitari yedu huru saka takaona kuti zviri nani tiise mari yakadai kupari renyatwa
Derek Kadewere uyo ane makore 10 akabatsirwa gore ra2016 kunorapwa mwoyo kuindia Kadewere anoti semunhu akaponeswa nerubatsiro afara zvikuru kuti kambani yenoik yabatsira parenyatwa nemari Kadewere anoti kurapwa kwemwoyo pachipatara apa kuchabatsira vanhu vazhinji sezvo vanhu vakawanda vachikundikana kuunganidza mari dzekuenda kunorapwa kunze kwenyika
kufara chaizvo sezvo panopa pari renyatwa pakukwanisa kuitwa open heart surgery nekuti vamwe mari yekuti vaende kuindia nekune dzimwe nyika kuti vanoitwa maopen heart surgery vanenge vasina saka izvozvo zvaitwa itoti vanhu vaya vanhu vanokwanisa kupona neopen heart surgery vaitwazvo saka sezvo papari renyatwa yavepo totofara nenyaya yekuti vanhu vakawanda vachangova kubatsirika neopen heart surgery iyo
mumwe wevabereki vevana vakabetserwa nemari yekuenda kuindia gore rapera nekambani yenoik amai hilda tarusa vachema-chema kuhurumende kuti dai arapa vana vane zvirwere zvakadai semwoyo negomarara pachena nguva dzose
chatikakurudzirai kune hurumende ndechekuti pane pamwe pari kuti vabereki vakauya vachida kutarisirwa vana dzimwe dzenguva pane mari dzavari kuchajwa asi tiri kuona kuti vamwe vacho vabereki vasiri kuzvikwanisa saka ipapo taikumbira kuti hurumende dai yati vana vane mahat kana kuti makenza vagona kunge vanovarapa pachena nekuti zviri kuomera mumwe mubereki dzimwe dzenguva ari kubva atotya kuuya asi apo mwana anenge ane dambudziko mari yacho inozotaurwa dzimwe dzenguva hatisikwanisa kuiwana
vanotungamirira kurapwa kwezvirwere izvi papari renyatwa dr david chimuka vati pamari yavapiwa iyi vari kutarisira kubatsira vanhu vane dambudziko remwoyo vari pakati pemakumi masere kusvika kuzana dr chimuka vati vari kuenderawo mberi nekuramba vachitsvaga rubatsiro kune mamwe makambani munyika sezvo vachine mimwe michina inodiwa pakurapa chirwere chemwoyo dr chimuka vati pari zvino zimbabwe ndonyika yega mudunhu resadak isina muchina wecardiothoracis unobatsira kurapa chirwere chemwoyo munhu asina kuvhiyiwa pakuru
muchini uyoyu unotibatsira kuti titarise mukati memwoyo tichiisa matutambo tudiki diki tisingaiti maoperation makuru makuru tinogona kutovhara mamwe maburi ari mumwoyo through that machine kuti tenge tisatoita operation togona kuita operation yako mangwanani masikati wakutodzokera kwamutare unonge watotovhara buri racho iroro saka mushini wakanaka mushini kusenzeswa nenyika dzakawanda kuita maoperation anogona kuitwa iwayo vanhu vasingagari muhospital kwakawanda asi mushini wacho unodhura neprocedure yacho inodhura hazvina mhosva asi ngekuti vanhu vazhinji vachabatsira kuti tiwane mushini iwoyu mari dzichipuwa nemamakampani anotibatsira
gurukota rezveutano dr david parurenyatwa avo vatambira mari iyi vakamirira chipatara cheparurenyatwa vatenda zvikuru rubatsiro urwu dr parurenyatwa vatiwo kunyange hazvo bazi ravo rakakosha zvikuru nguva nenguva rinopiwa mari shoma mubhajeti yehurumende.
The Ministry of Health and Child Care clearly is
zviri pachena kuti bazi rezveutano hariwaniswi mari inokwana, kunyange hazvo bazi iri rakakosha mukuchengetedza utano hwenyu. Kuti munhu anzi munhu anofanirwa kuva neutano.
Kuvhiyiwa mwoyo kunoda mari iri pakati pezviuru zvina kusvika kuzviuru zvitanhatu zvemadhora. Dr. Parirenyatwa akurudzirawo veruzhinji kuti varapwe munyika, kwete kubuda kunze kwenyika vachiti Zimbabwe inavana chiremba nyanzvi. Asi kurudziro yavaparirenyatwa inopesana nezvinoitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemhuri yavo avo vanoenda kunorapwa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mwara.